Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, mbudzi 21, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoshora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekushungurudza nekuruva vanhu vasina mhosva. Sangano re-Crisis in Zimbabwe Coalition nasi rinotarisirwa kuita musangano nemukuru weSADC. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nezuro vakarohwa zvakaomarara nemapurisa anga akapakatira zvombo pamuzinda webato ravo pavakange vakamirira kuturwa mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veMDC avo vanga vaungana pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House vakomberedzwa nemapurisa mushure memaminitsi mashoma vachamisa vasvika pamahofisi apa ndokuzvindikitwa nemapurisa anga akatakura zvombo. Mushure mekuzvindikitwa kwavaitwa nemapurisa, vatsigiri veMDC ava vabva vaita rutsoka ndibereke vachiita ziva kwake aziva kwake, zvabva zvaita kuti mapurisa aya amwaye hutsi hunokachidza pamuzinda weMDC. Mapurisa aya abva atanga kurova chero munhu anga ari mudhorobha, izvo zvakonzera kuti zvimwe zvitoro nemabhanga zvivharwe kwechinguva. Mumwe abatwa mumhirizhonga iyi vatongogara Machimbidza vati vanga vasinei nezvanga zviitika pamuzinda weMDC asi vangosanganikwawo navo pakati pedhorobha vakarohwa zvakaomarara.
Ndiri kubva kubasa kwangu kuDavs handiti ndiri kuenda kuna Fort Kufaramats ndoda kunosangana nemurungu wangu. Ndiri kufamba mapurisa ari kufamba achirohwa vanhu, ndava kuvapo excuse yangu yekuti no ndiri pabasa handisi maagenda emu zvamuri kuita. Vakundirova chivari kundirovera chii? Mapurisa hasiwo anokwanisa kuti kana zvinhu zvakaomera vana veZimbabwe, mapurisa akaomerwa nesi takaomerwa. Kana pane vanhu vari kuita maprogiramu avo ngavarege kudzidzisa, zvichireva kuti mapurisa ahasisiri estate amunangagwa, zvireva kuti ndee ZANUPF.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDC vatendai biti vashora zvaitwa nemapurisa, vakakurudzira sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti riise ziso raro muZimbabwe.
SADC must be watching this. Mrs. Tex must be watching this. President Ramaphosa must be watching this. Foreign Minister Naledi Pandor must be watching this. This is not acceptable. This must stop.
Hatisi kuda manhinga akadai so, hatisi kuda zvekupenga zvakadai so izvo.
Studio 7 yafonera mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Patasvika pamahofisi avo pamuzinda wemapurisa, vanyati vanga vachinzi vanga vabuda vachitora mashoko avo kuvatori venhau nehumwe utungamiriri webato ravo ayo avanga vachidaidza kuti Hope of the Nation Address. Vachamisa vashora kushandiswa kwemapurisa nemauto mune zvematongerwo enyika, vakati vaitarisira kuti paizove nemusiyano pakati pezvaiitwa nehurumende yava Robert Mugabe nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Vachamisa vati sebato vave kuzosvika padanho rekuti havachakumbire mvumo kumapurisa kana vachida kuita misangano kana kuratidzira, sezvo zvave pachena kuti hurumende yava Mnangagwa haisi kukoshesa zviri mubumbiro remitemo. Mushure mekurambidzwa kakawanda kuita misangano kana kuratidzira nemapurisa munguva pfupi yadarika, vachamisa vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vachiti chitsvambe chave kuruzhinji kuti rugadzirise zviri kunetsa munyika kubudikidza nekuzadza migwagwa chiratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro hurumende yeAmerica inoti haisi kufara nemapurisa eZimbabwe ari kushandisa masimba akanyanya pavanhu vanoungana sezvinobvumirwa nebumbiro remutemo. America yati hurumende yeZimbabwe inofanirwa kurega kushungurudza vanhu sezvairi kuita. Vatibo Negi avo vane nzvimbo chaAssistant Secretary of State for U.S. Department of State's Bureau of African Affairs vati zviri pachena kuti hurumende yeZimbabwe haisi kutevedzera bumbiro remutemo wenyika iro rinobvumidza vanhu kuungana kana kuratidzira murunyararo. Vachiti vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze mutemo wenyika uye kuti irege vanhu vachiungana murunyararo pavanenge vachida. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kutarisirwa nhasi kuita musangano nemukuru weSADC Dr. Tex kuti vazeye nyaya dzezvemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Crisis in Zimbabwe inoti zviri pachena kuti dambudziko remuZimbabwe riri kuramba richikomba. Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing vava.
Nasi tiri kuita misangano nevamiriri vedzimwe nyika vari muBotswana, saka tichaita mamiting wayo nhasi ende tabva ipapo tiyazonosanganazve neSADC Secretariat. Sezvekuzva kwata takataura kuti taifanirwa kusanganawo neZuru, asi nekuda kwekuti papa nezvimwewo zvavanga vakarongawo, saka vakati tinofanirwa kuuya nhasi.
Chinangwa chemisangano iyi ndechei chaizvo?
Chekutanga, kuti chinangwa chemisangano iyi mawira atakaita kuno, chekutanga ndoti nditaure kuti takasangana nemazimbabwens ari kugara muBotswana. Sekuziva kwenyu, mazimbabwens ari kugara kune dzimwe nyika vane chido chekuona nyika yavo ichibudirira, vane chido chekuona shanduko munyika yavo. Saka taikurukura kuti zvii zvingaitwa kuti vabatsirewo kuti kuZimbabwe ive nyika yakananga uye shanduko iveko kuZimbabwe. Tinovazve takasangana nemasangano akazvimirega ari muBotswana kuti tivataurirawo zviito zvedu zvekutinetsa kuti ivowo vavo vanoudzwa hurumende dzavo, kuti hurumende dzavo dziitaurirawo munangagwa, dziitaurirewo vari kutonga munyika yeZimbabwe kuti nyika ngaitongwe zvakanaka. Uyezve tine misangano yandambotaura yatiri kuita muzuva ranhasi, asi nangwa chemisangano yezuva ranhasi ndechekuti tive tinopawo update kuvamiriri venyika vedzimwe nyika vari muBotswana nekuda kwesituation iri kuZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Sekuziva kwenyu, Zimbabwe haisi nyika inogara iri yega, haisi nyika iri yega, inyikawo yakakomberedzwa nedzimwe nyika. Uyezve tivataurirewo mabasa atiri kuita isu Crisis Zimbabwe Coalition muregion yeSouthern Africa yandingati SADC, nekuti kune zvirongwa zvakawanda zvatiri kuita zvinova zvisina kungonangana chete neZimbabwe asi zvakanangana nedzimwe nyikawo dziri muSADC, zvekusangana nematambudziko ari kusanganawo neZimbabwe akasanganisira kufambiswa kwezvematenderi enyika zvakanaka munyika yeSADC uyezve nyaya dzekodzero dzevanhu.
Asi SADC munotarisira kuti inozvinzwisisa here? Nekuti takaona pawakapedzisira kuita musangano havana kutarisa nyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvavari kutarisa izvi, vaingoti zvirango ndozvakonzera matambudziko.
Chekutanga ndinoda kuti nditi musangano watiri kuita neSADC, kana muchiziva gore rapera takanoita musangano nevai vasati garo wesangano iri vaiva purezidendi yekuNamibia, tichibva tavataurirawo zvinhu zvataifungira kuti zvaifanirwa kuti zvigadziriswe, uye vati nyaya yeZimbabwe ive nyaya inoitwa mudariro. Nekuti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe, zvinhu zvinozoita kuti yandingati nyika dzakakomberedza Zimbabwe dzinovawo dzinoafektwa nezvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Saka SADC isangano rakakosha zvikuru munyaya dzekuti tigadzirise nyaya dziri kuitika munyika medu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing Vava vange vari parunhare muHadroni, Botswana. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotambira danho ratorwa nehurumende rokubhadhara vashandi vayo vese mari yebhonasi mwedzi uno. asi mtungamiriri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vanoti kunyangwe hazvo vatambira danho iri, hazvirevi kuti matambudziko evarairidzi apera, sezvo mari yebonus iyi iri mari shoma kwazvo pane inodiwa nevashandi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri we Studio 7.
Ndingati hurongwa hwebonus chinhu chakanaka kuti hurumende itambirise vashandi vayo vese mwedzi uno muna November. Kunyangwe zvazvo ichinge yaeredhawo neinflation but zviri nani pane kuti yaizotambirwa muna December. Saka tinoda kutenda ipapa hurumende kuti yaonawo zvatakanguri taona, although yatora nguva kuona izvi, yaona zvatakanguri taona ikanzwisisawo kuti varayiridzi vanodawo kuti vabhadhare bonus yavo ichine simba. Asi tisiri kungotaura kuhurumende kuti nyaya iripo pakati pevarayiridzi nehurumende haisiri yebonus. Bonusiwo inongori extra mileage. Nyaya iripo ndeyekutambira mari inokwana. Saka bonus iri kunyangwe rauya harisi rakakwanisa kukapasiteta vashandi vehurumende kuti vange vachikwanisa kuenda kubasa kubva Monday kusvika Friday. Saka tiri kungokurudzira hurumende kuti dai yamboteererawo zvinotaurwa namaprofessionals, igare pasi ikwanise kuti varayiridzi vakwanisewo kuti vaende kubasa vavacapacitated.
Saka masvika papi neiyo hondo yamuri kutaura yekuti munge muchiwaniswa mari dzekufamba, varayiridzi vachiri kugara kudzimba here vachishaya mari dzebasi?
Ndandida kutaura kuti idzi hadzisi mari dzokufamba asi imari dzokutorarama, nokuti kunyange kana murayiridzi asina mari yokuti atenge chikafu kumba kwake adye ari incapacitated. Ndinofunga munotoziva kuti nezuro chaiko kune murayiridzi akadonha mukirasi achidzisa metsi, akadonha nemhaka yenzara yokuti anga abva kumba asina kudya. Hatina pasati tasvika hurumende iri kuti ignore, ende hurumende zvikuru public service anova iyo employer yakatonyorera madsi tsamba dzokuti vachaje maticha asingauyi kubasa ari incapacitated. Asi zvinototikanamadza kuti employer anopa mari shoma kuweka kuti weka isakwanisa kuenda kubasa kuti azotanga kumuchaja. Saka takatomirira machaja acho tione kuti anobuda sei, nokuti kuti ticha achajiwe employer unofanira kukwanisa kupa mari inokwana yokuti ticha adye agoenda achinodzidzisawo kuchikoro maisho kwazvo nyemba kusagarungwa.
Vazho, vamwe vanobvunza kuti varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa nekuti havana mari panyaya incapacitation yamuri kutaura iyi, asi hurumende iri kuvapa mari dzinonzi transport allowance. Mari iyoyo iri kuzoshandei kana vasiri kukwanisa kuzoenda kumabasa?
Nai, transport allowance $100. Kuna ticha anoda kuti akwire kubva kuchitungwiza kuti apinde muHarare anoda $8. Kuzobva muHarare achienda kuTafara anoda $7. Ndiyo $15 times 2 ndiyo $30 pazuva rimwe chete. Zvinoreva kuti pamazuva matatu mari iye inopiwa yetransport anawozi $100 yapera. Saka mamwe mazuva acho anoiwana kupi mari?
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwashira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa namufundisi Ivan Mawarire havachatongerwe mhosva yekuda kupidigura hurumende yavakange vapomerwa mushure mekunge vachichwisi vati vambosendeka nyaya yacho parutivi. Vaviri ava vakasungwa munandira apo vanhu vakaratidzira kusafara kwavo nekudhura kwezvinhu munyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMawarire.
Zvinova zvinhu zvatagashira hedu ngati nini nemufaro, asi mufaro wacho mushoma nekuda kwezvinhu zviviri. Kutanga ndechekuti izvo takanga tiri vanhu vanga vasina kufara mhosva, hataifanirwa kunge takasungwa pekutanga muna January. Chechipiri ndechekuti izvo takatswedzwa gore rese tiri vasungwa mwedzi inokwana kuita 11 months vachiramba kuti varape nyaya, tichiva kukumbira tichienda kucourt mwedzi nemwedzi kuti dai matiregera kana mazogadzira mapepa enyu mozotidaidza ivo ndokuramba, asi ndokuzobvumana. Saka tinozvigashira hazvo, asi tinoshoropodza matare edu toshoropodza zvekare nehurumende yekudzvinyirira kwavatiita pane mwedzi yapfuura mwedzi 11 iyoyo kubva kuna January kusvika iye zvino.
Saka muri kuronga kuita sei Pastor Ivan nenyaya iyi? Muchaendesawo here vanga vakusungai ava kumatare nenyaya yekukushungurudzai?
Izvozvo ikodzero yangu semunhu anova anonzi pachirungu citizen wenyika. Saka zvinhu zvandichange ndichitarisa pausungwa hwandakaitwa zvekare mugore ra2016 na2017 tasungwa nehurumende yaRobert Mugabe. Patakazonohwina nyaya iri nekuti 2017 takatoenda tikanosvikokunda takatapedza ndokutarisa magwaro edu ndokuona kuti aiwa takasungwa zvisiri pamutemo zvisina mhaka nemabatirwo atakaitwa ndokubva tavaendesa kumatare. Saka nyaya yedu iri kumatare izvozvi yatiri kuedza kuti izvo hurumende ngaitariswewo nedare kuti yakatyorawo mutemo. Kwandiri inini zvinhu zvakakosha izvozvo nekuti vanhu vakawanda havazive kuti hurumende inokwanisa kuendeswawo futi kudare nemunhuwo zvake kana munhu iye achinge aona kuti akanganisirwa nehurumende. Saka ndinoona mukufamba kwenguva tinenge tichazvitarisa kutoona kuti zvinoitika here izvozvo.
Vakawanda vari kubvunza kuti ko sei Pastor Ivan vati zii mazuva ano zviri kufamba sei?
Ndinofunga manziro amaita nyaya iyoyi kunzi yabviswa kana kuti yaraswa kana kuti yadzorwa nhasi kuratidza kuti izvo tanga tiri pausungwa, tanga tiri pakuteerwa tichitsvagwa nekutariswa nemapurisa kana kuti nevamwe vaya vari Central Intelligence organization. Saka kana upenyu uchirara mazuva nezuva uchicheuka cheuka uchiwanda wanda uchivhunduka vhunduka asi zvinhu zvinonakidza zvinoita kuti upenyu hunge hwakagozha zuva nezuva. Saka kuti tiite basa redu rekumirira vanhu, tiite basa redu rekuti tisimudze manzwi zvinotinetsei. Unenge uchityira upenyu hwako pamusoro paizvozvo, unenge uchityirawo zvekare kuti izvo nyaya dzacho dzikawanda kumajeri kupingwa kumajeri nekuramba muchienda kumatare. Ndinoona sekuti izvo upenyu hwacho hunonetsa kurarama. Iyeni wacho ndanga ndasvika panzvimbo yekuti izvo kana utano hwangu chaihwo hwanga hwaakukanganisika nerwendo rwandafamba kwemakore matatu apfuura. Saka ndanga ndambonyarara kana kuti ndambodzora mbichana kuitira kuti ndiwane kufema ndiwane yavanoti pachirungu kurikavha. Saka ndinotenda kuti vanhu vanozvitambirawo vachinzwisisawo kuti izvo aiwa munhu wenyama anombosvikawo pakuremera.
Mufundisi Ivan Mawarire vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya yekurohwa nemapurisa kwakaitwa vatsigiri veMDC nezuro. Mudaily News nekare vaimbove gurukota rehurumende vatsvinga Dhuve vanoti hurumende haina hanya nekusunga vanhu vakaputisa bhambi muBulawayo gore rakapera. MuNewsday mune nyaya inoti munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe vakaudza nhengo dzeparamende kuti masoja nemapurisa havasi kufara pamusoro pekunetseka kwavari kuita uye nekushomeka kwezvekudya pamwe chete nekushayikwa kwembatya dzebasa ravo kana kuti mayunifomu. Yasvika nguva pachirongwa chino yatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Nongoti makadini kuvashamariri veStudio 7 indongoti mundangagwa nepolisi yake ngatitse musha ngatikwanire akuti jairira mani akuna negiji omuchechi anezva kutsvaga mani.
PaStudio 7 apo pakadodii veduwega maimbondivhurira audio iyi kune varume veZANU-PF kuti havanzi kutsitse here nenyika yeZimbabwe. Majority yeZimbabwe yatambudzika veduwe. Ko, ndivo Mwari vedenga, vanoinzwa here nyika yedu? Kwatinogara kuno kukakombia zvekuno nezvekumba kwedu zvinorwadza. Takati tiri kuzvitonga kuzere, kuzvitonga kuzere kwacho kwekuti tiri kuitira here kuti takaindira here kuhondo kwacho kuti vakaenda kuhondo vadyiwa. Hazvina zvazvinobatsira zvenhu zvokuti vagoshiringinya vachidya. Saka tochiindawo here muhondo musangowo tichitangidzawo. Masoja atiregerera veduwe. Ameno asi kwazvinoenda zvichasvika chete.
Mamuka sei mukoma atanonoka hwande nevatori vese venhau veStudio 7. Tinotenda zvikuru nenguva yamunotipa inoita kuti tiwane kuti tichiburitsa maonero edu. Ini ndakafara zvikuru nezuro pandakanzwa mutori wenhau anonzi Safari Njema. Mutori wenhau anonzi Safari Njema anoverenga nhau dzake zvinondifadza, anoverenga nezwi rakanyorovera. Tinoshuvira kuti dai mukawanikwa muchimuburitsa zvakare kana kamwe chete zvako pasvondo. Ndatenda, ndikutaurawo ndiri kuCape Town, South Africa.
Mangwanani akanaka paStudio 7 apo. Ndinoendwa chipada gundiri munomarare. Ndarwadzikana zvisingaiti nezvara nhasi nenhau yespeech yanga ndataura naprezidendi wedu achamisa muguta. Vanhu varohwa mukoma wangu zvandirwadza, zvandirabatikana chaizvo. Mukatarisa maudhio ari kutendera paudhio, pana vangu baba vakapfeka maweksuit vaida kutsemuka musoro nekuroma. Ipapa ndoda kuongororwa ipapo. Mafungiro angu andandichiita ini ndaachiona vezendu vachamisa vakavo. Dai vambomira zvokuadhiresa vanhu, nekuti kana vachiti vada kuadhiresa zvokuposa vanhu, mutemo wacho hurumende weZANU-PF kunzi ngaungazvimirira. Mukoma wangu vanhu vari kukuvara ndiri munyepo. Chingavatoita ngavatomboadhiresa neimwe nzira isiri kuti vanhu vaungane, because dai mamuripo mukoma wangu maona vanhu vangu vachirohwa kamakwati. Pane baba vari kubuda paudhio yako vaita kutsemuka musoro nekurohwa zvo. Zvinonzwa tsitsi. Mukatarisa situation yandiri mazuva anoenda nachiremba, hakuna madhokuta anorapwa kupi kwacho kuna vanorapwa majeku. Ndinongotiwo dai president vachamisa ka vaita imwe nzira iri nani isiri kuadhiresa vaikuunganidza vanhu, nekuti pakuunganidza vanhu apakapo ndo pari kuita matambudziko mazhinji, vanhu vari kukuvara zvisingaita dunyepera. Ndatendana.
Makadii vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Forget Gombezi. Ndinodawo kutaura pamusoro penyika yedu ndichitaura nekurwadziwa. Ini ndarwadziwa zvekurwadziwa zviya, especially nekurohwa kwaitwa vanhu mutaundi. Ini ndinoda kubvunza kuti kana ivo veZANU-PF vachiti ivo vakahwina, ko kurova vanhu vanovaroverei? Vanhu vari mustreet vari kuzvifambira zvavo vongobatanidzwa vachirwa? Kana ivo vanhu vacho vari kunzi vaive veMDC vari kuita zvinhu zvavo zvavari kuita, vanorohwerwei? Vatadzei? Vabira munhu here? Vapwa nemashopu emunhu here? Chii chinenge chichiitika munyika medu? Kureva kuti ivo mapurisa atinge tichiti ndiwo achengetedze vanhu, ndiwo vaakutokwadza vanhu, ndiwo vaakutoita zvisirizvo. Saka kuremekedzwa kwemapurisa kuri papi? Ende vanozoremekedzeka sei nekuda kwekuti kana masoja acho achipakata puti kuti vanhu ngavasadai, mapurisa acho achidai vanhu ngavasadai? Ko ivo sei vachizoti kana vari vanhu veZANU-PF vachiita zvavari kuitawo ava vakanganisi? Kana vaine urongo hwohwo vanenge vachiti havambofa, umbofa kana wakanzwa kuti kune munhu arohwa weZANU-PF, asi unongozwa kuti kweMDC. Aiwa, isu tachema, tachema vana veZimbabwe, tachema. Tiri kutiwo kana kune ivo vari kuona vari kunze, ndimi muri kuzviona, tatambudzwa, tatambura isu. Tiri kuti pindira ivo venyika dzekunze. Tiri kuti onai matambudziko atiri kusangana nawo aya, tinzwireiwo tsitsi, tinzwireiwo tsitsi. Kana ari Mwari anoona, ngaazadzikise zvido zvevanhu. Ndatenda.
Ndidzo pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukumbirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland nezuro vakaudza dare reparamende muAmerica kuti vanhu vanoziva kuti vaDonald Trump vakaedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine kuti aongorere vaJoe Biden vanosanganisa mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaMike Pence, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, vanoona nezvemashandiro muWhite House vaMick Mulvaney nevai vachipanga mazano chava Trump vaJohn Bolton. America yatemera zvirango pane vaimbove gweta guru vehurumende mukinya kana kuti Attorney General vaAmos Wako ichivapomera mhosva dzeuori, asi vaWako vari kuzviramba. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nyaya yeongororo pamusoro paDonald Trump iri kuitwa nenhengo dzeparamende muAmerica yakave nyaya yekutanga mugakava kana kuti debate rakaitwa manheru apfuura pakati pevanhu veDemocratic Party vari kukwikwidzira mukana wekuzokwikwidza kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaBernie Sanders vati vaDonald Trump ndivo mutungamiriri wenyika ane uori zvisati zvamboonekwa munyika yeAmerica. Pari zvino vaJoe Biden, Senator Elizabeth Warren naSenator Bernie Sanders ndivo vakatungamira muchikwata chevanhu vanopfuura gumi nevasere vari kukwikwidza. Sarudzo yekutanga ichaitwa mumasvondo gumi nerimwe ari kuuya. Vamwe vari kukwidza vanosanganisavo Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tom Steyer, Cory Booker navaPeter Buttigieg. Kutaura kuno, debate iri richiri pakati. Hondo kila ti achibadzirwa na Japreza sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. America inoshora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekushungurudza nekurova vanhu vasina mhosva. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition nhasi rinotarisirwa kuita musangano nemukuru weSADC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu zvanhasi. Ini ndini Tanoni Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.